manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kinoza nga zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera kubvumbi 25/2020. Makacherera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvino izvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende inoti vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vachiri 20 nevapfumbamwe uye vakafa nechirwere ichi vachiri vana.
Atikuwirirana nekudzikiswa kwemazuva nekuti zvinoita kuti chirwere ichi chigogona kunopararira mukati mevanhu. Isu tiri panguva yekuti tiri kuda kuti chirwere chisapararire.
Mutungamiri weLead Muzvare Linda Masarira vanoti havasi kufara nekudzikiswa kwenguva inochengetedzwa vanhu vanopinda munyika senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19.
Hapana kunyanya kuomesera upenyu hwevanhu zvakanyanya kuti tibve tati munhu ngaagare 21 days akavharirwa pasina symptom kana pasina njodzi yatiri kuona kuti iri agent.
Asi hurumende inoti hapana zvayakatadza pakudzikisa mazuva aya.
Vanhu vazhinji vakauya kunoku vachiti tinozama kuriitira mhuri dzedu, vakasevenza kutumira mari kumisha. Saka vanhu vakadero kuti vafunge ndodzokera kumusha kusina chiriko, mabasa hakuna, mari hatina. Saka vanozoti hakuno kuri nani, regai ndingoramba ndiri muno.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuBotswana zvoramba kudzokera kumusha zvichiti zviri nani kutambudzika zviri muBotswana. Pane kudzokera kumusha uko zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti vanhu vakabatwa nechirwere checoronavirus vachiri 20 nevapfumbamwe uye vakafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vava kudarika 2,000,000 nemazana 33 ezvuru. Chirwere ichi, icho chakatanga kuChina gore rapera, chauraya vanhu vanodarika 100,000 90 nezvisere pasi rose. Mutungamiri webato rinopedzisa reLabour, Economists and African Democrats, kana kuti LEAD, Muzvare Linda Masarira, vanoti havasi kutambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende rekudzikisa mazuva anochengetedzwa munhu anenge apinda munyika achibva kune imwe nyika. Mashoko amuzvare Masarira anotevera danho rakatorwa nehurumende rekudzikisa mazuva equarantine kubva pamazuva 14 kusvika pamazuva manomwe. Muzvare Masarira vanoti izvi zvichaita kuti chirwere checovid-19 chipararire zvakanyanya munyika.
Bato reLabour, Economists and African Democrats LEAD riri kupikisa kudzikiswa kwemazuva anochengetedzwa munhu yatinoti quarantine pachirungu kubva pamazuva 14 kusvika pamazuva masere nekuti World Health Organization rinova bazi rinoona nezveutano rine mazuva rakatara nekuti rakanga raona kuti pamazuva iwaya chirwere chinenge chagona kunovhenekwa chaonekwa kuti chiripo here pamunhu kuti achipo munhu aakuzikanwa kuti anorapwa sei. Saka toona hurumende yedu yadzikisa mazuva iwaya tichiona zvakare njodzi pamberi apo nekuti vanhu vaive vachasunungurwa kubva mukuchengetedzwa uku vachabudamo vachienda kunogara nevanhu chirwere checho zvinobudikira vaveko zvinozoita kuti chirwere checoronavirus kana COVID-19 chipararire mukati menyika yedu uye isu senyika tisina nzvimbo dzeutano dzakatsarukana. Saka sebato tiri kukumbirisa zvikuru kuti hurumende yedu igone kunoshandisa mazuva akatarwa nehu.
Sei musiri kuwirirana nezvikonzero zviri kupiwa nehurumende zvaipa kuti idzikise mazuva kubva pamazuva 14.
Atisi kuwirirana nekudzikiswa kwemazuva nekuti zvinoita kuti chirwere ichi chigogona kunopararira mukati mevanhu. Isu tiri panguva yekuti tiri kuda kuti chirwere ichi chisapararire. Mumwe nemumwe mukati menyika inoyi ane donzvo rekuti aone kuti chirwere ichi hachisi kupinda mukati mevanhu nekuti chikazozara mukati menyika yedu tichasangana nerufu rwakawanda. Saka tinoona zvakare kuti mazuva aya adzikiswe vanhu vabude mukwarantaini imomo vasina vavhenekwa zvakakwana. Chisati chaonekwa chirwere chirimo kana kuti achimo, chinhu chinenge chakaipira nyika yedu neraramo yeruzhinji rwevana veZimbabwe. Saka tinoramba takasimbira nekukumbira hurumende kuti ishandise iwo mazuva akatarwa nehu ekuchengetedza vanhu mukwarantaini kuti chirwere chisatekeshere mukati menyika yedu ino yeZimbabwe.
Mumashoko enyu amakatumira kune veruzhinji nezuro, makakurudzira kuti hurumende ikoke masangano ose kuitira kuti papanganwe mazano padambudziko reCOVID-19. Chii chakapa kuti mupe kurudziro iyi yakadai?
Takakumbira hurumende kuti ishedze mapato ese anopikisa nekuti chara chimwe hachitswanyeinda. Mazano anogona kubva kune nzvimbo dzakasiyana siyana uye bato rega rega rezvematongerwo enyika riri mukati menyika ino rine mazano ari nawo. Nguva ino haichazi nguva yekuti isu tisu takapakata, asi yanguva yekupangana mazano kuti todii sevana vanyamunhu kuti tigone kunoona kuti chirwere ichi hachitekeshere. Hurumende yedu pachezvayo yakamira yoga, haina zvizhinji zvainokwanisa kuita, asi tikaita mazano marairanwa tinoona tinogona kuwana zvakare mikana yekuti tobatsira sei mamiriyoni evana veZimbabwe vari mukutambudzika izvozvi kuburikidzirwa nelockdown iyi yatiri. Hatichada kuti tirambe tichidzwa nyaya yekuti kana kuti kuna kanzura kana kuti MP werimwe bato azorambidzwa kupa vanhu chikafu munharaunda yaari.
Mukapiwa mukana wekupangana mazano nehurumende, zvichaizvo zvamungaikudze hurumende yava Emerson Munangagwa.
Chokutanga chatingaudza hurumende yedu kukoshesa vechikuru nevari kurarama neurema nevari kutambudzika kuti vagone kunowana rubatsiro panguva ino yelockdown. Chechipiri chatingapanga hurumende yedu ndechekuti vagadzire homwe yekupa vechidiki vakanga vaine mabasa ave maoko vari kupunzirwa pekushandisa kuti kana tinge tabuda mulockdown umu vagogona kuenderera mberi nekutsvaga pfuma nekuzvichengetedza. Chechitatu tinovapanga zvakare kuti dai vamboisa zvizvarwa zvemuno muZimbabwe pamberi vambomira kuita umbimbi ndoga nekuti isu sevana veZimbabwe kana tisiri kufara tisina pfuma yatiri kugadzira hapana upenyu hunenge huripo. Nyika yedu inoramba iri mumambure enhamo, matambudziko nemadzudzo. Saka tinongovakurudzira kuti ngatikoshesei hutano, ngatikoshesei zvakare raramo yevana veZimbabwe.
Munoona here hurumende ine chido chekunzwawo pfungwa dzemapato akaita serenyu pakurwisa chirwere cheCOVID-19?
Mukuona kwedu nemashoko atinombotumira apo nepapo tinoona zvimwe zvatinenge takurudzira zvichizadzikiswa. Saka saizvozvo tinoona kuti hurumende yedu ine chido chekunzwa. Zvakare dzimwe dzenguva vanozadzikisa zvatinenge tataura, asi tinenge tichida kuti tigone unopangana mazano takawanda kuti togadzirisa sei nyika yedu maererano nenyaya iyoyi yecoronavirus, kuti tingachikunda sei chirwere ichochi. Isu sebato takatikumboshedzera kuti vambovhurira vana godobori vedu vambovashedza vagara navo pasi vapangana navo mazano, nekuti pazviro kwazvo hakungashayi kwemishonga yedu yechinyakare inogona kurapa hukosha ihuhu. Dzimwe nyika vakukuta nevachishandisa mishonga yavo iri kubva kuna vana godobori wavo. Chakakosha ndechekuti tiraramise nyika, tiraramise mwana wese wemuno muZimbabwe. Tinotokumbira zvakare kuti vambotora mukana wekupangana mazano nana godobori vari muno mukati menyika yedu.
Ava vanga vari mutungamiri webato reLabour, Economists and African Democrats kana kuti LEAD, Muzvare Linda Masarira, vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratakarerekera, taedza kubata gurukota rezveutano vaObadiah Moyo, asi vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Asi tabata mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaEnergy Mutodi kuti tinzwe divi rehurumende pamashoko aMuzvare Masarira.
Mazuva anotarwa
kuti munhu anga ari pa self quarantine kana pa compulsory quarantine achipinda munyika haana kumiswa kuti ngaakati asikakwanisi kuchinjwa nezvikonzero zvakawanda. Chikonzero chekutanga ndechekuti vamwe vanouya vaine ma certificate of fitness vachizikanwa kuti havana chirwere, saka izvozvo zvinoita kuti mazuva emunhu agone kuonekwa kuti haafani kusvika 21 days kana also akakwanisa kubva atestwa muno nema rapid test kits edu aya aya anotiratidza kuti munhu ane chirwere here kana kuti haana chirwere within 3 days. Saka izvo zvinogona kubatsira kuti mazuva edu ekuita quarantine munhu asaramba achiwedzerwa kusvika kuma 21, 14 or so agumire pa 7 days, nekuti panguva iyo tete tatoona kare kuti munhu haana chirwere nekuda kwezvandataura.
Mapato anopikisa vari kuti danho ramakatora sehurumende rekudzikisa mazuva anochengetedzwa munhu asati apinda munyika richaita kuti chirwere checovid-19 chinetse kurwisa. Munoti kudii nemashoko aya sehurumende?
Makatora sehurumende harisi kuzokonzera kuti chirwere chipararire nechikonzero chekuti tichiri pamaguidelines eWorld Health Organization ekuti we test, we trace, we isolate, we treat. My patients COVID-19. It also tracing, you know, isanganisira vanhu vakasangana navo panguva yavanga vasati vaziva kuti vane chirwere cheCOVID-19. Saka hatiti kuona paine njodzi pakudzikisa mazuva ekwarantaini anepuwa munhu kana achipinda munyika.
Mukutora danho rekudzikisa mazuva aya, makawanawo here dini reWorld Health Organization?
World Health Organization vari kukurudzira zvimwe chete zvatiri kutaura kuti we test, we treat, isolate nokutsvaga kuti vanhu vakasangana nani nani. Saka iyoyo ndo procedure iri kushanda kose kose. Kune dzimwe nyika vanhu havasi kutomboitwa quarantined compulsorily. Vanhu vari kupuwa ma self quarantine woenda kumba kwake unogara mumba make, kana even atova nechirwere chacho anogona kunge ari mubedroom make achipiwa chikafu nemhuri yake. Vana vake vari kune mamwe marooms. Chinorambidza ndechekuti aite interact ne the rest of the family, but some of the people in other countries are actually choosing kuti ndoda kugara kumba kwangu ndichitreatwa ndiri ikoko. Then kune dzimwe nyika kuna UK uko munhu anotozotorwa kuenda ku hospital kana ari kutadza kufema. Kana achiri kugona kufema, chirwere ichi chinogona kutorapika kana kupora munhu achiri kumba kwake. Saka hapana kunyanya kuomesera upenyu hwevanhu zvakanyanya kuti tibve tati munhu ngaagare 21 days akavharirwa pasina symptom kana pasina njodzi yatiri kuona kuti iri agent.
Danho relockdown rakaitwa nehurumende riri kubatsira zvakadii mukurwisa kupararira kwechirwere checoronavirus?
Shoko yekuti chirwere chinogona kuva chinonetsa kurwisa angangova maonero evamwe, asi semaonero edu takwanisa kurwisa chirwere ichi ne lockdown yakadeclarewa na president ED Mnangagwa ye 21 days vakawedzera zvakare ne 14 days. Tiri kuona kuti madanho iwayo aita kuti tiite flattened curve yedu yemainfections. Tiri kuona kuti dei tisina kuita saizvozvo mainfections edu akura chaizvo. Saka senyika tiri kuona kuti tagona ende tiri kuramba tichigona. Chirwere ichi hachizofa chakaita mukurumbira zvakanyanya munyika muno.
Ava vanga vari mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko Dr. Energy Mutodi vachitaura vari parunhare vari muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinogara muBotswana zvinoti hazvidi kudzoserwa kumusha nepamusana pekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe kana zvichienzaniswa neupenyu huri muBotswana. Chingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Kunge hazvo vanhu vakanga vanyoresa kuti vadzoserwe kumusha pachishandiswa mabhazi emuBotswana, vanhu ava vava kudududza pazvibvumirano zvavakanga vaiita. Vazhinji vavo vanoti kuZimbabwe hakuna kumira zvakanaka, nokudaro zviri nani kuti varambe zvavo vari muBotswana vachishupikira vari munyika iyi. Mumwe wevanhu ava muzvari Excellent Mombeshora, avo vakanga vanyoresa zita ravo kuti vadzoserwe kumusha, vanoti vashandura mafungiro avo mushure mekuona kuti zviri nani kutambudzikira vari muBotswana pane kuendeswa kumusha. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara mudhorobha reFrancis Sanva Oscar Tendende vanoti hurumende yeBotswana iri kutora matanho akasimba mukudzivirira kuparara kweCOVID-19 munyika iyi, kana zvichenza niswa nezviri kuitika munyika izvo vanoti vanoona upenyu hwavo hwakachengetedzeka zvakanaka muBotswana pane kuti vaendeswe kuZimbabwe.
Uri kuona vanhu vakazara sekumbare, uchiona dzimba dzichipwanywa sekuGlenview, mainformal settlements aya vanhu vakangoungana pakati mara paita munhu wana neuchiuti utachiona. Zvoreva kuti izvo vanhu vese vane percentage iri pamusoro kuvaone utachiona.
Asi mugwaro ravakanyorera hurumende svondo rakapera mumiriri weZimbabwe muBotswana vabatira ishe mukono weshuro. Vakazivisa kuti kune zvezvarwa zveZimbabwe mazana mashanu zvanga zvakatarisirwa kudzoserwa kumusha kuburikidza nerubatsiro rwemabhazi kubva kuhurumende yeBotswana. Asi gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muBotswana maunit downloadza Studio 7 kuti zvezvarwa zveZimbabwe makumi mapfumbamwe nemumwe chete ndizvo chete zvakadzorerwa kumusha kubva pakatanga urongwa uhu. Asi mashoko aya anopesana neuwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zvakadzingwa munyika iyi wakazviviswa nemasangano akasiyana-siyana. Hurumende yakamboti paPlumtree paiva nevanhu vanodarika mazana maviri vakabva kuBotswana vaiongororwa chirwere cheCovid-19 vasati vabvumidzwa kuenda kumisha yavo. Asi vamwe vakataurwa neStudio 7 svondo rapera vakati paPlumtree paive nevanhu vanodarika mazana mana. Nyanzvi munyaya dzetsika nemagaruro evanhu uye vachidzidzisa paKaboroni University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuramba kudzokera kumusha nokuda kwemamiriro eupfumi ayo akaita manyama amire nerongo.
Vanhu vazhinji vakauya kuno kuvachiti tinozama kuriitira mhuri dzedu vakasevenza kutumira mari kumisha. Saka vanhu vakadero kuti vafunge ndodzokera kumusha kusina chiriko, mabasa hakuna, mari hatina. Saka vanozoti hakuno kuri nani, regai ndingoramba ndiri muno chero zvikadii ndichingowanawo chero hazvo mavanhu vasati vatendekwa kufamba iko zvino. Asi vachine tarisiro amenewo zvinenge zvaita sei, kune vanhu vanotobheja kuti todzokera Jesu auya.
Asi vakukwengwe vanoti kune vamwe vari kudzokera kumusha vachirwara sezvo vachiona zviri nani kuti vafire kumusha pane kufira kunze kwenyika kusina hama.
Saka muchiona mutungamiri weZimbabwe vaMugabe vakaramba kuvigwa kunoradzikwa magamba vachiwandaradzikwa kuradzika kunzvimbo yavanoda. Kune vamwe vanofunga kuti life haifi, inongochinja fomu. Nokufa kuri kuita vanhu necorona uko tovamana ndovigwa musango pamweya wangu hauzorori. Kuvanhu vatema tinozvikoshesa uye chiseko chenyika. Saka munodai ndainda hangu ndikumusha ndichiri mupenyu ndiinde kuhama dzangu unondiviga.
Zvichakadaro utungamiri weMD DC inotungamirwa naNelson Chamisa mudunhu reBotswana unoti vava kushanda nemasangano akazvimirira ega munyika iyi mukubatsira zvezvarwa zveZimbabwe nezvekudya panguva yakaoma iyi. Munyori wezvekurongwa kwemisangano mudunhu iri vaElliot Mavoko vaudza Studio 7 kuti chirongwa chavo chakaparurwa mushure mukuona kuti vazhinji vari kushupika munyika iyi.
Tatotanga danho iri tiri kuita reach out nekuti njee kutanga icommunication muZimba umu vanhu vari kustafa vanhu vaane nzara. Tobatsira sei vanhu vasati vaane option yekuti ndaakuda kudzoka kuZimbabwe nekuti kune vamwe vanhu vakashanda izvizvi vasati vakwanisa kubhadhara mari dzavo. Haagone kungoti ndaakubhanda kudzokera kuZimbabwe nekuti uchitongoenda kuZimbabwe hapana hope yekuti uchazodzoka kunoku anytime soon. Tiite maonera pamwe chete vanhu vabatsirwa nechekudya vari mudzimba dzavo. Takamirira kuti panozonzi vanhu vakutendera kufamba anoda kuenda kumusha oenda kumusha asingadosa.
Kunyange zveBotswana ichiri kubatsira avo vanoda kudzokera kumusha kwavo, vanhu vakawanda vakasiyiwa vari paPlumtree vakaudza Studio 7 kuti vakaburitswa nechisimba muBotswana, izvo zvakaita kuti vanhu vakawanda vasiye midziyo yavo. Chirwere cheCovid-19 chabata vanhu makumi maviri nevaviri uye kuuraya munhu mumwe chete muBotswana. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chatinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Rachel Goba vesangano replan international avo vachenge vachikurukura nesu nezviri kusangana nemadzimai nevanasikana vechidiki panguva ino yeCOVID-19 kana kuti coronavirus apo nyika dzakawanda neZimbabwe vakavhara nyika dzavo. Tichange tiri kunzwa kubva kuna Muzvare Goba kuti zvii zviri kutarisana nemadzimai panguva ino panyaya yemhirizhonga. Tinokuchingamidzai nemufaro pachirongwa chedu Muzvare Rachel Goba.
Maita basa sister marvelous. Isu Plan International tiri organization inomirira kodzero dzevana nevana vechidiki, atinoti ma young people, children and adolescents. Uyezve takayanyo tarisana nekodzero dzevana vasi. Tine provodo rekuedza kuti vana vasikana vasarodzwe vari vana vadiki, uyezve vasawanikwe vachibata pamuviri vari vana vadiki.
Makatarisa iyo nguva ino yeCOVID-19 kana kuti coronavirus lockdown zvii zvamuri kusangana nazvo? Takatarisana nemadzimai nevanasikana.
Takatarisa nevana vasikana. Vana vasikana vari kunyanya kuchema nyaya dzekushungurudzwa mudzimba. Chekutanga, nekuti kwakavharwa zvikoro, vana vari kunyanyoedza kudzidza vari kumba, wedza vari kuita mahome lessons kana kuti mavirtual learning. Vana vasikana vari kuchema kuti isusu hatisi kuwanawo mukana yekudzidza kana kuti yekuverenga mabhuku, nenyaya yekuti makuseni seni ndisiri kumuka tichibatana nebasa rebumba. Kana dziri nyaya dzekunochera mvura kubhorani, vana vasikana ndo vari kuita basa iroro. Uyezve ngatinzwise nyaya yekuti kutobuda iko kwatinochera mvura kubhorani kuri kuvaexposa kana kuti kuri kukonzera kuti wawane vanogona kusangana neutachiona hweCOVID-19. Uyezve vana vasikana vari kuchema kuti ngatibatsira nehanzvadzi dzedu, ngavauya vatibatsire munyaya dzekuita se dzekutsvaira kana kubika kana kupina mumba, kutose tiwane mikana yakafanana yekuwane kuone nguva yekuverenga mabhuku. Chechipiri, vana vasikana vari kubatwa chibharo mudzimba nehama dzepedyo, kana vari vana sekuru vavakashanya, kana vari vana bamini, vana bankuru, vana baba. Vana vari kuchema vasikana kunzi vari kubatwa chibharo. Kana kusiri kunzi chibharo, vari kubatwa munzira yavasinganzwisise sokunge kungoguma zamu kana kubatwa kumashure kuzvisisa vasinenge vasina kufarira. Ndo nyaya dzatiri kunzwa kunyanya kuvana vasikana vechidiki. Tichitarisa nevanhu vakuru madzimai, kuri kunzi bogozozo rawandisa mudzimba. Vari kurohwa ende zvekunyanya bata vakadzi nevarume vavo vari kurohwa. Ndo nyaya dzanesa gender based violence yanyanya nekuti vanhu mulockdown hasha dziri kuwana. Vazhinji vanhu vaiita mabasa emaoko ekuti vaikwanisa kuwana mari zuva nezuva, asi nenyaya yekuvharwa kwakaitwa mabhizimusi hasha dziri kuwanda mudzimba. Vanhu vari kupedzara vabopotedzana, havasi kutaurirana zvakanaka. Medzisiro yacho madzimai ari kuita sei? Ari kurohwa zvinhu zvisingabvudzwe nemitemo. Gender based violence yawanda munyika panguva yeloko. Ndo nyaya dzatiri kuwana kuplan international.
Kana paine vana vechidiki vari kuwanikwa ivo vachibhinywa panguva inoyi, vanofanira kuita sei?
Homu nyika iri kunzi iri palockdown, but hurumende yakatsanangura kunzi kune maessential service asina kubva. Mapurisa ari kushanda. Vana vasikana kana kuti vana in general, kana mchine mabhizwa kana kuti vasikana kana mchine mabhinywa, ngamhanye kumapurisa, ngamhanye kuchipatara. Uyezve pane maorganization atinoshandidzana nawo akaita seChildline ane toll free number, namba yekuti munogona kufona ndeye mahara. Wedza uri kufona uri pacellphone kana kuti paland, unongodhaila 11 namba iyoyo unowana rubatsiro.
Ko, kune madzimai vangange vari kutarisana nedambudziko irori rekuti havasi kukwanisa kuwana zvikwanisiro rekuti vazvidzivirire panguva inoyi yelockdown, muri kuti kuna ana baba nyanya?
Madzimai ari kunenyaya yekuwana nzira dzinoita kuti vadzivirire mimba, macontraceptives, nenyaya yelockdown vari kuti kufamba kuri kuti. Kasi isusu sePlan International tiri kutaurirana nehurumende kuti no, masexual reproductive health service pachirungu ngaawanikwe ari pama essential services list kuitira kuti vanhu vakwanise ita sei kudzivirira mimba dzavasina kuronga. Uyezve tiri kuti vana baba ngavasafunge kuti nyaya dzekudzivirira pamwiri ibasa remudzimai chete, nemiwo baba muri mazviri. Tiri kuti kana achitidzira baba ngavaendewo kuchipatara.
Nguva yembiyo yaita shanje. Tinokutendai Muzvare Rachel Goba vesangano rePlan International kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Maika basa sisa Marvelous.
Chirongwa ije mbuno chipakuri rwaneni Marvelous Mplanganya huye, ndiri mu Washington. Kunyangwe yedu upa rijino, tiri kutepe nyura, tiri kujimba.
Tinotenda Marvelous na chirongwa cha wapakurira vateereri nasi. Iko zvinoto chienda kuna Jonga Kandemiri, muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, upenyu hwedu, umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvemabasa edzidziso pamusoro pedambudziko recoronavirus kana kuti COVID-19 ari kuitwa nesangano remuonde trust kuzvishavane mudunhu remidlands. Muhurukuro yedu tabata vanoona nezvedzidzo, mitambo netsika musangano iri vaEmmanuel Mike. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMike.
Ndinotenda vakandemire.
Vamike, tanzwa nezvembiri yebasa ramuri kuita rekubatsira pamusoro pechirwere checoronavirus. Mungatudza kuti zvii zvamuri kuita munharaunda yenyu yezvishavane?
Chekutanga chatiri kunyanya kuita e-community sanitization, kudzidzisa vanhu vari kuno kumaruwa kuti tinofanira kuita sei kudzivirira chirwere checoronavirus. Vazhinji vanga vasati vaziva zvinodiwa kuti zvingacherekedzwa kuti munhu adzivirire kubva kuchirwere checoronavirus. Saka tiri kudzidzisa vanhu kugadzira masimple things zvakafanana nechinonzi chigubhu gear kana kuti gear tape, chekuti unochiisa pagedhe pako, munhu wega wega anosvika pamba pako anogeza maoko. Tichinge tichikurudzira vanhu kuti vaise safe muzvigubhu izvozvo. Saka izvozvo zviri kukurudzira vanhu kuti munhu anosvika pamba anoyaogeza, aakubuda zvakare anogeza. Izvozvo zvakare tiri kuziisa pamabusiness centers, nekuti panosvika vanhu vakawanda. Then pazvibhorani tati kukurudzira vanhu kufamba tichiisa zvimagear tape pazvibhorani, topa vanhu sesi. Tikuenda zvakare kuzvigayo, ndokuri kusangana vanhu vakawanda, munhu anongoya nesaga rake pamwe rine utachiona. Saka tiri kudzivirira zvakare nomugayisi. Then kuzvinyorwa, tine maWriters Club atinawo. Tiri kukurudzira vana kuti vanyore zvavanoziva pamusoro pecorona vachitumira kwatiri, vachitumira kuvamwe. Zvese zvavanoziva pamusoro pecorona tiri kukurudzirawo vanhu vakuru. Tine blog ratakagadzira ratakatoisa mapoems ecorona ekuti vanhu vanogona kuverenga ipapo.
Vamike, tinoona kuti zvikuru kumaruzevha vanhu vanoungana. Zvii zvamuri kuitawo panyaya yedzidziso pamusoro pezvinhu zvakafanana naizvozvo?
Tine hurongwa hwekuti vanhu paya paya pavanotambirisa chikafu vasaungana. Saka tinenge tichitaura nemadzishe, takambenge tichitaura nemakansela kuti vanhu kana vachihora mabhuku ngaasauya yese. Sekuno kwatiri tine 50 villages. Saka 50 villages dzikaungana kahwani, izvozvo zvinopisa vanhu panjodzi huru yokunge vachitapurirwa utachiona.
Tichiona kuti iye zvino kune mutemo welockdown uri kurambidza vanhu kufamba-famba, imi muri kukwanisa sei kuita basa renyu?
Tiri kushandisa zvikuru mafoni kufondera mamessages kumaauthorities, kuvamwe vanhu vatinozivana navo. Zvakare nditori nevhidhiyo takagadzira mudzimba imomo tichiziisa vanhu kuti ndezvipi zviri kudiwa, chii chiri kutaurwa kuti itai, chii chiri kunzi musaiita. Tiri kuisa zvakare mamessages kuvanhu vatinoziva kuti ava ndo vanokwanisa kuudzawo vamwe munzvimbo dzavari. Hatisi kukwanisa kufamba sezvo kuine lockdown, asi mafoni edu ari kushanda, uye vanhu vari kungotoona mavhidhiyos amwe atinogadzira vakutongotedzera kuita zvatiri kuita. Ndikungodzidzisa vanhu kuti kana uchigadzira gear tape unochiita sei. Tinotiwo nezvimashort vhidhiyo zvatakaita.
Manga makateerera kumunyori anoona nezvedzidzo, mitambo pamwe netsika musangano remuonde trust vaEmmanuel Mike, muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ngatisangane zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa.www.voashona.com. Ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
kuisikati sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 25 kuMabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokubhubhe izalane zeZimbabwe ezingamachumi amathathu lanye kweleBhilitane, iningi lazo zisebenza kwezempilakahle zibulawa ligcikwane le-coronavirus.
Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebekhanjiswe kuama-days okuthiwa yi-unpaid.
Iningi lezisebenzi zedolobho le-Victoria Falls selimiswe imisebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe.
Nxa kuyikuthi leyo ndaba yamakhondomi liqiniso kutsho ukuthi bonabo behlezi bephakathi khonapho, hayi sebeziboniselana bephakathi.
Kambe abavela kwele Botswana abavalelwe esikolo sePlumtree bengaba befohle ukuyalala lezakhamizi na kulandela imbiko yokuphela kwamakhondomu abaphiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Nasebebulewe ligcikwane leli emhlabeni jikelele selifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 199,272. Kunjalo nje iningi lezisebenzi zedolobho leVictoria Falls selimiswe umsebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe. Inotho yalelo dolobho igxile kumisebenzi yozokwethekelelwa kwelizwe. Lona iselivaliwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe losebenza kuleli dolobho umnumzana Ephias Mambume ongukansila njalo waleli dolobho.
I-comment abaphume layo ukuthi umsebenzi owenziwa i-task force ngendlela abawuyenza ngakhona is a perfect model. I quote the words. Gande inengi labantu abahlala eVictoria Falls baphila ngezethekelele. Isimo sibi sibili ibheju litshekile. Kulabantu abathengisa izigodo ezivaziweyo, labantu abasebenza emahoteleni, emalojini, lakumasafaris. Inengi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebekhanjiswe kuama-days okuthiwa yi-unpaid.
Umahluko okhona phakathi kwedolobho leVictoria Falls lamanye amadolobho ukuthi kwamanye amadolobho abantu baphila ngokwenza into ezijiyeneyo esingathi balama economies are diversified. Kukanti Victoria Falls iningi labantu baphila ngokuphuma kumbe ngokuvela kutourism.
Gande inengi labantu abahlala eVictoria Falls baphila ngezethekelele. Isimo sibi sibili ibheju litshekile. Kulabantu abathengisa izigodo ezivaziweyo, labantu abasebenza emahoteleni, emalojini, lakumasafaris. Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebekhanjiswe kuama-days okuthiwa yi-unpaid leave.
Sizwa kuthiwa bakhona abahlala esikolo seMosi wathunya abavela kwamanye amazwe abavalelwe ukubana bekhangele ukubana balegcikwane lelo. Ungasela ukuthi bahlezi njani abantu laba? Bahlezi kuhle na kumbe balezikhalazo za?
Abantu abavela kwamanye amazwe abagcinwe eMosi wathunya High School abafika 45 including 2 abantwana bahlezi kuhle. Asizange sithole izikhalazo ezivela kibo. Sibongela iVictoria Falls COVID-19 Task Force abayibo abakhangelane lomsebenzi wokuqoqa ama-requirements ukuthi abantu laba bahlale kuhle kungabi lama-problems.
Umkhuhlane we-coronavirus obangele ukuvalwa kwelizwe usetshiye idolobho leVictoria Falls.
Umnumzana Ephias Mambume isakhamuzi sedolobho leVictoria Falls njalo engukansila waleli dolobho. Kambe abavela kwele Botswana abavalelwe esikolo se Plumtree High bengaba befohle ukuyalala lezakhamizi na kulandela imbiko yokuphela kwamakhondomu abawaphiweyo. Sixoxe lesakhamuzi sesigaba seMathibelele South njalo engumgcini sihlalo wabesifazane kubandla le MDC Alliance kuleso sigaba unkosazana Lindiwe Maphosa.
Emathebelele South kukhanya sibili hayi abantu sebeqalisile ukuthatha serious umkhuhlane owe coronavirus abaningi sebehlala sibili ezindlini endela bomthetho ngani baphakamisile izinga lendlela abayenza ngayo ukuthi khona abantu bengahambi emgwaqweni nxa ngikhangele kakhulu edorobheni leGwanda lezinsuku umuntu onke uyazi ukuthi nxa u-1 esetshayela usangenwa emgwaqweni izitolo sezivulwa ngo-9 zivalwa ngo and hayi uhamba sibili kunjani kulimited so mbona ngani abantu sebekuzwisisa sibili lumkhuhlane and sebekwazi ukuthi kumele benze njani ukuthi khona bazi protect bona laba abahlala la
yona indlala injani khona ngapho esigabeni ikakhulu ngesikhathi soneso sokuvalwa kwelizwe siyazi ukubana bakhona abaphila ngoncedo oluvela kunhlanganiso ezijiyeneyo bayaluthola na loluncedo lezinsuku
lapho ke endabeni yendlala kunzima sibili abantu kuyalanje emakhaya lapha izitolo ezinye zivalile zonezo ezincane ekade zithengisa ezivulileyo intengo yezinto ikhwele ngendlela emangalisayo ngithe ngibuza kwenye indawo ngatshela ukubana i2kg yechukela i140 RTG so indlala kunzima lapha ezindlini emizini lezindlini njalo laba kade beholisa abantu kukhanya kulobunzima ukuhamba ukuthi besuke lapha basuka khona bebuye ebantwini njalo lokuthi abantu babuthaniswe behola lokhu kudla so into yonke imile and lokho kutsho ukulamba okumangalisayo siyathola amareporti kuma messages nsuku zonke emize elambayo abanye bengasakwanisi lutho lapho esenelisa khona siyancedisa lapho lathi esingenelisi khona siyaphonga ukukhangela bathi indaba yendlala inzima sibile emaphandleni emzini lapha
sike sezwa ukubana abantu abahlala esikolo sePlumtree bona labo okuthiwa bavele kwele Botswana baphiwe amakhondomu amabhokisi amane baqeda ngosuku olulodwa kungakukhombani lokhu ukubana bakhona yini abafohlayo bengena ezakhamizini
kulaba abahlezi ePlumtree hayi ngiyeke ngatsho ukuthi bayafohla ngoba sathi sizibuza kuminista le team yakhe esuka ku-healthy basithembisa bagqugquzela ukuthi laba abahlala ePlumtree hayi ba-under i-security enzima abavunyelwe ukuphuma ngoba sase sikuchilo thina ukuthi nxa abantu behlala bebanengangako njalo besenelisa ukuphuma lapho bengena emphakathini kungaba yingozi so thina basitshela basigqugquzela kumhlangano esaba lawo ukuthi akula muntu ophuma esikolo leso nxa kuyikuthi leyo ndaba yamakhondomu iliqiniso kutsho ukuthi bonabo behlezi bephakathi khonapho hayi sebeziboniselana bephakathi ngoba singazi njalo ngoba njengomuntu engingahlala ePlumtree but ngokuzwa kwami ngangizwe kuthiwa abakwanisi ukuphuma lokubuyela ngoba kule security
unkosazana Lindiwe Maphosa isakhamuzi sesigaba seMathibelele South njalo engumgcini sihlalo wabesifazana kubandla le-MDC Alliance kuleso sigaba sizaxoxa ngodaba lunye kuhlelo lwethu lwezamaphandleni oyilo olulandelayo
lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe
izakhamizi zemaphandleni sezikhuthaze uhulumende ukuthi aqale uhlelo lokuhlola uzulu igcikwane le-coronavirus ngobunengi ukuze kube lesiqiniseko senani lalabo abahlaselwe ilumkhuhlane iningi lithi alikholwa ukuthi kuliqiniso ukuthi akukabi loyedwa ohlasele ileli gcikwane ezansi yemandebeleni okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda
Iningi lezakhamizi kulesi sabelo esiqoxelazo zithi lokho zihlalele evalweni ngomkhuhlane we-COVID-19 kungenani lembiko yabezempilakahle eveza ukuthi akula ngitsho leyedwa ezansi emandebeleni osehlaselwe yilo mkhuhlane. Abezempilakahle sebehlola abantu abangamajumi amathathu lasiyangalombili kuphela kulesi sabelo. Osekuthe iningi licabanga ukuthi bakhona abahlaselwe yilo mkhuhlane kodwa bengakahlolwa. Umnumzana Nelson Gala isakhamuzi eGwagwe phansi noma tema uthi basemnameni ngaleli gciwane.
Lapha kithi kasikezwa ukuthi ayikho kumbe ikhona ngoba kakula muntu obohloliweyo. So singathi kayikho kathi into le ikhona. Esingakutsho ukuthi into leyo asilaqinisi ukuthi ikhona kumbe kayikho. Besifisa ukuthi ngakuya testwa abantu ukuthi sibone sibuthi into le kayikho. Kube namuntu abatestwe. So sihlalela lati evalweni kona. Singabantu abaphonga utshona ezindlini siphuma nje kancane la buye lezindlini siyesaba. Ngoba umkhuhlane lo bathi uyabulala.
Amazwi akagcizelelwe njalo ngesinye isakhamuzi eGwagwe esikhethwa kwaziyo ngokuthi uNcube othi uhulumende kumele abhode ngezindawo ehlola abantu leli gciwane le-corona.
Mhlawumbe nxabe kule ndlela zokubana uhulumende angenelisi ukuthi kukhutshwe abantu abangahamba ngezigaba ngezigaba, kuhamba kuhlolwa abantu batshele ukuthi babuthane endaweni ezinje, abantu abahlolayo bafike bahlolahlole imikhuhlane. Mhlawumbe bangathola ukuthi phakathi kwethu bakhona abanye abantu abangabalale into enjengonaleyo.
Osakhula Edson Masuku uthi kuyadinga ukuthi uhulumende athuthukise ezempilakahle ukuze izibhedlela zonke zenelise ukuhlola leli gciwane, hathi ukuthi lokho kwenzakale kobulawa leHarare kuphela.
Sesingathi ngayo kumbe kuyaba lo mtshini okhona ezibhedlela zethu lapho eduzane eGwanda kumbe eMthabezi ukwenzela ukuthi kungaba lo muntu njengani ngasezwa kuhle simgijimisele khona ngale etest ebone. Manje lapha eduze khanye akula mtshini ayokhona ukuthi umuntu angaze egule siyaphonga umhambise eMthabezi kumbe eGwanda ebonga uhamba phela ekhangela, but imtshini akulalu akula ngisho.
Unkosazana Sakhile ngathi ude kuvalwa kwelizwe kwe-lockdown sekulethe njalo ubunzima kulabo abaphila ngamaphilisi angatholakali emakliniki lasezibhedlela zemaphandleni okufaka njalo impilo zabo engozini. Laloba uhulumende sethe kwehliswa intengo yempahla ezitolo, Unkosazana Margaret Mkandla uthi lokho akwayenzakali.
Izinto siyazitola ezitolo kodwa kuyasidurela ngoba namhlanje impuphu sitanya imali ebuhlungu. Ithukile basibasikele u-2 kg 120 i-cooking oil 170. Asifisele ukuthi ngabe kuthi izinto zihla sithole ukudla sihlezi ndawonye kuhlane luzulaphi kuphela.
Unkosazana Getho Dumhlanga eGohole uthi laye kakholwa ukuthi kakho lo yedwa osetholakalela leli gciwane kulesi sabelo, njalo uthi kuzame i-lockdown iqhubekele phambili kuze kube lesiqiniseko sokuthi lo mkhuhlane awusekho.
Kungabe kungaqinisekanga ngoba akekho osethestiwe, asithestwa ngalowo mkhuhlane. Ngale lockdown mina ngokubona kwami ukuthi iqhubekele phambili kumbimiswe kuthi ngihlolisise ukuthi ukuba khona kwayo kuyehlisa ukumemetheka kwalowo mkhuhlane kumbe njani. Ngoba uma kusehlisa ukumemetheka kwalowo mkhuhlane akula ncedo lokuthi sigijimele ukuthi ayimiswe kuvulwe, kumele sinakekele impilo zethu.
Sebe ngamathumi amabili lasiyagalombili asebe tholakale belegcona le-coronavirus kuleli labulala abane. Ngimele i-Studio 7 ngiseGwagwe ngu-Albert Ncube.
Okwamanje-ke asilalelenini uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Namhlanje-ke sixoxa lo mnumzana Solani Moyo, yena ongumgcini sihlalo webandla le-MDC esigabeni seMatabeleland South.
Abantu vele basemuva kakhulu, ngike ngathi nginanzelela ngiseflam ngathola ukuthi abantu bayisaba kuthela amapholisa lamasosha ukuthi ngo-3 o'clock basangena ema-town, but phandle abantu bayazihambela, abantu bayenza konke abafuna ukwenza, akubonisi ukuthi kulo mkhuhlane. But thina siyazama indlela zokulokhu esibatshela bantu gezani zani singesepa naleyo, abanye bazasitshela ukuthi bona sikuthatha kuphi konke lokho kasinayo elithithi kwenza plus epokugeza izandla. And ngathi nanzelela sibona nganye emavikini azayo kuzaba kuwesi kakhulu ngokubana abantu sekuyisikhathi bengasatholi zonke lezi kumele bezisepha ngoba bazithola through kuba abantwana bethu ababuya eGoli manje kathi njengoba kuva besibona ngani kuzaba lohlupho olukhulu kakhulu bendlala ngapha isicalisi lokungena kakhulu ebantwini basemakhaya.
Ye, usikhuluma ngendlala, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi abantu baphila ngani njalo kukhona yini abakudobha emasimini?
Engingakusho yikuthi bakithi indlala iyamangalisa lapho ikakhulu endaweni yasemasouth. Nginanzelele ukuthi khona abantu kabahlobhanga lutho. Abantu ongaba kukhona nje betholakala ngoba madoda. Nabantu nga behodile nalowo muvu igwadla ngoba kulesithembiso sokuthi bazahola kunala maviki azayo. Sebekhulumele bahamba bedeliva ngama-village village. Abantu yibo abazathembela ukuthi bathole lelo gwadla. Indlala ingenile kakhulu kakula lutho olukhona olwadotshwayo emasimini. Abantu bayalamba. Le mpuphu layo. I-government iyatsho ukuthi badilivele ezitolo kulezi abantu abalezitolo eziduze ukuthi bathenge okusimangazayo ukuthi nxa kuthiwa kabathenge bazathenga ngani nganalowo ma-seventh of bold bazathola kuphi ngabantu ekhaya kabala mali yilo hlupho esilayo so indlala ingenile kakhulu ngoba kutsho izinto sesikhulumela la ngendlala ezinkomo inkomo seziqalile nokucuba ngoba kakula lutho njengoba izulu lingananga sokwenzakala ey'nkomini sokwenzakala ebantwini lobunzima obukhulu kakhulu nxa igavumenti ingathathekanga amanyathelo okuthi izame ngendlela eziningi ukuthi laba abasincedisayo besincedise mpela kakhulu.
Ye, manje izikolo ke nxa kuwukuthi zingavulwa ubona kungahambe kungaphileka yini abantwana besiye ezikolo?
Hayi, okwezikolo kona kasikhulumi. Okwezikolo kangiboni kulo mntwana ozaya esikolo. Ngingakhulumeli mayelana le ndlala. Khulumela even okubhadala i-school fees, akula muntu olemali njengobana ngitsho ukuthi thina ikakhulu singabantu labana esibenefitha ebantwaneni bethu labafowethu labomama labobaba base-South Africa njengobana kathesi bevalile kuhleli singela lenzuzo ebuyayo ngapha eZimbabwe. So ngilethemba lokuthi isikolo umntwana nje ukuthi esikolo ngapha kunendlala okwesibili akula le mali obhadala i-school fees konke lokhu kuyahlangana together mbona ngani hhayi isikolo kuzoba nzima kakhulu uzahamba ababili abathathu ngendlela engibona ngayo ikakhulu kulaba abasekuma-grade 1 kuzobe fika ku-grade 4 ngilethemba lokuthi umntwana ngeke sikhone ukuthi ehambe ngoba ngomanje indlala isikhona siyazibonela thi abantwana uthole ukuthi ulabantwana ekhaya umakhelwane sokumele ukuthi la ubone iflantu yenze njani ngoba ngomunye kade ngikhuluma nokhansili nje izolo ngimtshela ukuthi sicela ekhangele kakhulu laba asengani sokuqalile ukuthi kabatholi lutho sibone ukuthi singazama ukuncedisa njani ukuthi lokhu esikudobhayo lathi sikhona ukuthi sibanike khona okuwama-10 kg empuphu ukuthi labo babambe ithubu ngoba kunzima sili babazali.
Hhayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Engingakusho kubalaleli bakithi bantu bakithi sebunzimele ubunzima esihlangana nabo sobunzima bakho kuphela ubuqondane lelizwe lonke so sicela ukuthi abalolutho bencedise abanye abanye lalutho kube sesingakhohlwa uNkulunkulu ukuthi esihawukele sithandaze ukuthi khona umkhuhlane lo uhambe uphele ungabi khona njalo sele futhi ukubana laba abadobhayo ikakhulu nxa silama-organization aholisa ukudla singakhethani ukuthi sinika bani sincitsha bani sinika neni ngoba singabantu banye sidle ndawonye ngoba konke lokhu kufikile kufikele isizwe so esikhona singakhethani ngokwamaphathi singakhethani ngokuthi wena ungumntakabake ungubani konke ngithi khona ikakhulu kubosebhuku lezinduna abantu bonke ngabeni zamane silime ngezinyawo sincediseni abantu ukuze sizwe sakithi singahlupheki. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga, ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga babafani, lani libe nosuku obuhle.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezisiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala. Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association,
njalo engumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane eyevula indlela orphanage care center.
Sicubungula okwenzakalayo kuleli dolobho ngesikhathi iningi labantu liku-lockdown.
Ngikhangelele lapha kakhulu njengoba sokuthe kwangezelelwa amadanga okuthi sihlale ezindlini singahamba hamba. Nanko okuqakathekileyo okumele sincedise ngakho kufuze sincediswe ngokudla kakhulu, ngoba abantu bakhanjiswa yikuthi akulakudla, abalampuphu, kule ndlala empuphu ezindlini lapho okulethela ukuthi kuze kube lodlame, abantu bahlukuluzane ezindlini. Bese siba nalokho okukhangelela ukuthi abantu bayalisa ubaba nomama labantwana, bese kusiba lodlame ezindlini.
Izakhamizi kuziphatha njani lokho?
Khangelela ukuthi uhulumende ngabe uyasincedisa, ancedise lokuthi impuphu lezi ezifikayo abantu bazithole, ngoba kunje silobunzima bokuthola impuphu. Kunjenje bengikhona kobhango engihlala khona eduze kwebhrosa yakobhango, sehlulekile ukuthenga impuphu ngoba kasilamandla, ithengwa ngabalamandla. Izalukwazi eziningi labantwana abaningi babuye bengekhaya bengalakudla, okuphose sebezalibamba inyanga bengalampuphu, ngoba kungayiwa ezitolo lapho amalayinzi akhona kuma abalamandla bathatha impuphu. So siyacela ukuthi uhulumende abone ukuthi ukuze sinqobe abantu bahlale phansi ezindlini babanikwe ukudla. Ngiyabona eHarare bengikhangele emashonalendi bephiwa amafood hampers, akunanzelelwe abafelokazi, kunanzelelwe imuli zonke ukuthi ziyancediswa le ntandane ngokuphiwa amafood hampers bancediswe ukuze bahlale phansi. Kufuze uhulumende ehle phansi abone ukuthi ayancedisa kobulawayo, ngoba angikaboni amafood hampers ephiwa. Bengilokhu engikhangele ku-ZBC angikaboni kobulawayo ukuthi baphiwe ngaphi, kodwa ngiyezwa ukuthi kwezinye indawo baphiwe khonapha kobulawayo, kodwa ngingakakuboni ngisehla kusiya phansi.
Sesikhangela okunye okuningi okumele abantu bekusebenzise ukuzivikela ekutholeni igcikwane le-coronavirus. Kuyatholakala yini amanzi okugeza izandla lokunye okuninginingi?
Asonelisa ukuthenga ama-sanitizer, even isepa yokugeza asonelisa, isiduka kakhulu. I-2 kgs nje isingena kuboma 100 pound, 200 pound. So siyehlule kukuyithenga, yikho kuza kwenza ukuthi singanqobi lomkhuhlane. Ngakunanzelelwe lokho kuqakatheke kakhulu ukuthi sincediswe ngama-sanitizers namasepa abantu baphiwe bageze. Ngiyazi kobulawayo silamanzi, kodwa nxa silawo amasepa sizazama ukugeza, sizame ubungcono bethu.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association,
njalo engumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane eyevula indlela orphanage care center.
Sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile.
Yeah. Ngakehlukani ngesikhangele izihlobo zendaba sokubhubhe izidlangano zezimbabwe ezingamachumi amathathu lanye kwelebhilijane. Ineni lezisebenzi zedolobho le-Victoria Falls selimiswe imisebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubhalenisayo nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.